Nyaya iripo tinoiziva tese, hapana zvakavanzika. Kuti ZANU-PF iri kushandisa mhirizhonga nekurova vanhu kuti vawane mavhoti wayo. Takaona kuti kumatovo nekuinsiza vanga vaisa madhesk avo pakati pesango vachiti munhu asati anovhota vobva vatora chitupa chake vobva vati paunodzoka pano tinobva takupa chitupa chako. Kuguruve takaona ZANU ichipa vanhu fotereza manheru chishanu before election vakavhundutsira futi vanhu. Saka izvozvo zvanga zvakonzereswa futi nevhiki raiva before the election patikaona MP wedu weBulawayo Central Maitofa vachidamburwa maoko vakaitwa masejari vamonokeni vakamanyiswa musango ungatsuro ivo vari maMP. Kune dzimwe nyika izvozvo hazviitike, but tiri kuona kuti ZANU-PF iri kuda kungoshandisa izvozvo kusvikira 2023.
Vaguni, munoti nemashoko ataurwa navamuringai pamwe chete nezvakabuda musarudzo?
Isu takamirira ZANU-PF tinongoti aiwa shiri muririro wayo. Kwese kunodyiwa opposition vanotanga kuchema chema tabirirwa tabirirwa, asi kana vahwina havachatauri kuti tabirirwa kana kuti vabirira. Saka isusu semusangano weZANU tinoda kutotaurira vanhu vese kuti vazive kuti uyu munongedzo wetsarudzo hombe yatakatarisana nayo gore rinouya harmonized elections, kuti tichahwina zvine mutsindo uye hatisi kuzoregedza kukambena tichishandisa maresources edu ese atinawo. Tinoziva kuti pane kunenerwa kuri kuitwa. Isusu semusangano weZANU tinonge tichida kuziva kuti vanhu vedu vavhota ndivo vari mumasero edu here, uye kana vasiri mumasero edu vachida kunovhota vanobvumidzwa kuti vauye vachinyoresa kumasero edu kuti vapinde muurongwa hwemusangano wedu weZANU-PF. Saka hakuna mutemo unorambidza kuti vanhu vasanyoresa kumasero avo avanoda. Izvi zviri kutaurwa zvanguva nhongwa, ndo zvinoita kana vanhu vachinge vadyiwa. Hongu panoita apo nepapo pekuti vanhu vanodenhana vorovana, asi hausiriwo mutemo weZANU-PF.
Vamuringa taurai tinzwi.
Ndoda kuti nditaure nevaguni kuti munoziva kana tichida kuti titaura nechokwadi, maresources ari kunzi anobva kuZANU-PF igovernment taxpayer money here yavari kutaura, because mapurisa nemasoja nemota dzavari kushandisa dzakatengwa nemari dzemataxpayer. Saka ndisi kuziva kuti ZANU-PF ine maindustry here yainayo yaine maresources avasiri kutipa. Then number two, tinoda kutaura inei kuti hatisi kutaura zvekunyepa, nokuti vamudha vekukwekwe vangu variwo minister westate vakatotapwa navo vachitotaura kuti ivo tichamake sure kuti chamisa hasi kusvika 2023 ende vanhu vemuchirumhanzi kana ukatengesa uri headman uchazviona. Saka tazviona izvozvo, tozoona vanhu vachirohwa nemunhu mukuru weZANU-PF achitaura izvo, tozonzwa futi vamunangarwa vachitaura mateacher, teachers for ED, kuti ukamisbehavior tichakutswinya. Kutswinya ikoko ndokuita sei? Saka ndozvatotaura kuti kana ZANU-PF ine donzvo revanhu, vamukomo vakataura vakati unoroverei munhu, ivo ngavatipe mavoters ro, takati tokumbira kuti tione kuti zvakamira sei. Vakatidya ziri fefe, hatina kana basa nazvo izvozvo. Zvati kutaura isusu kuti mhirizhonga aiwa, hunzai ballot paper, regerai vasikana vabude vaite zvavanofanira kuita, tisiyane nenyaya yemhirizhonga yavari kuramba vachingotiza iyi.
Vaguni, pane munongedzo uri kuti mhirizhonga iyoyo iri kunzi yakaitika iyi ndo ichange ichiitika musarudzo dzegore rinouya, zvichakanganisa mafambisirwo esarudzo. Imi seZANU-PF ndezvipo zvamuri kuita kuti muzvichenure sarudzo dzisati dzaitwa idzi?
Aiwa, isusu hatingasweri tichiteerera makunga-kunga evanhu. Muri kudzangara kuti vamuringai vari kungodzamba-dzamba, vabata nyaya dzanasikana, vaakutaura zvamudha akatobviswa pauminista. Izvi hazvinei nesarudzo yatiri kutarisa yakaitwa yemabhai elections. Sezvatataura, musangano weZANU unotaura pachena kuti isusu hatisi kuda mhirizhonga. Hatirambe kuti apo neapo panowana vanhu vanodenhana vorovana, asi harisiriro gwara remusangano weZANU-PF.